kumashare dzimosha ndini tida unozva kuti dare ringatichi pamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti pane nguva vakasungwa apa vari kuda kukondesawo pamaelections emastudents representative pathe University of Zimbabwe pamusoro wa28 so wanzwa chichemo chedu tichitarisa navo futi nemamiriro azvakaita kati aiwa vana ngavawane mukana zvekuti vanorepresenta university yavo ende vachipawo vadzidzi mukana zvekuti vasarudze vanhu vavanoda izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzvo redhemokrasi munyika yedu
tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi mava kutarisira zvipi
zvataa kutarisira ndezvekuti munguva inoteera ini ndeyekuti mauniversities kana tingati ava vanotitungamira kumauniversities tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindura munyaya dzevadzidzi izvi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo because tichitarisa maelections emasuro representative ndeyekuti tichida kupa vadzidzi mukana nekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushuza zvichemo zvavo ikoko saka maadministrations kana iva vatungamiriro vemainstitutions ekudzidza itaya tertiary institutions kana vachizopindira nyaya dzakadaro manje vanolimita ukoro kujanyirira vana kunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi but vachiwapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka saisizvo zvati kutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maissues iyaya atakatasana nawo haatingafanhuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemainvestments because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonzvo rekuti tinofanira kunge tine dhemokirasi vanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo vadzidzi vaikwanisa kuita sarudzo dzavo pasina kujanyiriro oro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi
ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi
gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donzvo redu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti yedu kana panzvimbo dzatinodzidzira sarudzo dzedu idzo dzianye dzichiitika musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka because donzvo redu rimwe chete isu sezinaso tinofamba nekuhwina ende our motto is the same thing chiti aiwa victory is certain zvingave zvingada kutikanganisa kana ukada kutirwisa but sezinaso donzvo redu rimwe chete tinenge tichingohwina chete because chedu kumirira vadzidzi ende vadzidzi chete